Vachiparura musangano ine zuro, amai Mohammed vakati vakaremara vakawanda vari kusarira shure munyaya dzekushandisa mishina yechizvino zvino, uyewo vanotadza kubatsirikana kana kutiza kana pachinge paita hondo kana njodzi dzakaita semafashamu. Vakatiwo vanhu vakawanda vakaremara pasi rese vane urombo nekuda kwerusarura runoitwa pakupinzwa kwevanhu mabasa, vachiti kunyange pavanopinzwa basa vanopiwa mihoro iri pasi kana zvichienzaniswa nevamwe vasina kuremara, vachiti izvi zvinofanira kugadziriswa. Vanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti donzvo remusangano uyu rakanangana nematambudziko anosangana nevakaremara kunyange muZimbabwe.
Zvinangwa zvemusangano uyu ndinoona zviri zvinhu zvakakosha chaizvo. Chekutanga chetechnology, umhizha neumetura. Tikatarira isusu muZimbabwe, nyaya idzi dzichiri kumashure chaizvo, zvekutoti vana vechikoro havana zvimwe zvinhu zvekushandisa. Saka ndinoona sekuti zviga izvi nezvinangwa izvi zvakakosha zvikuru, uye tinofanira kuzvitora tichizviunza kwedu kuti zvinge zvichishandawo.
Asi vanoti havasi kufara kuti nhengo dzeparamende dzinomirira vakaremara hadzina kuenda kumusangano uyu. Vanoti hazvibatsiri kuti hurumende ipinde yega mumisangano iyi.
Asi tinoona kuti hurumende pese pairi kuenda kumisangano yakaita seiyi iri kusiya vanhu vacho vakaremara, vakaita sevamiriri vedu masenators kana kuti vamwewo vanhu vakaremara.
Gweta rinomirira kodzero dzevakaremara vachishanda nesangano reAfrican Union of the Blind, Advocate Abraham Mateta, vaudza Studio 7 kuti hapana chakashata kuti vedzihurumende vapinde mimisangano yakadai, asi kuti inofanirawo kupinza vakaremara pakati pemisangano iyi.
Tiri kuona kuti pari zvino paramende iri mubishi rekugadzira mutemo mutsva une chekuita nevakaremara. Asi dambudziko ratinenge tiri kuona nderekuti kune vamwe vashandi vehurumende vanofanirwa kunge vachishanda nevanhu vakaremara, vanove ivo vaakudhonzerawo kune rimwe divi.
Vamwe vari kupinda musangano uyu mumiriri wevakaremara kuAfrican Union Manyasha Nhau
tarisira kuti nyaya dzevakaremara dzifanira kungoramba dzichitaurwa, asi dzinofanira kuti pave neaction. Panofanira kuva neyatinoti political will kuti zvinhu zvinge zvichiita zvichizadzikiswa.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vanomirira vakaremara muparamende, Senator Anna Shiri naSenator Ishmael Zhou, kuti sei vasina kuenda kumusangano wemazuva matatu uyu. Asi mumwe mushandi mukuru mubazi revashandi nemabasa pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti public service, labor and social welfare, iro rinoona nezvevakaremara, audza Studio 7 kuti Zimbabwe yakamirirwa zvakakwana kumusangano uyu. Ati nyaya yemari ndiyo yakaita kuti vamwe vaitarisirwa kuenda vasaende, achiti mutevedzerwe kurukota rebazi iri, amai Mesi Maruadina ndiwo vaifanira kutungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano uyu, asi havana kuzoenda mushure mekunge visa ravo ranonoka kubuda. Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinoyemurwa kuti dzine mitemo inobata vakaremara yakanaka, asi vamwe vanoti mitemo iyi haisi kutevedzwa zvakadzama. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.